Wong Committee yakapedza nezuro kuunganidza basa rayo uyezve ichapa report kunational executive. Chakakosha kuti vateereri vedu vazive ndechokuti takatora pfungwa dzevanhu vakataura zvavakataura maererano nebumbiro remutemo weMDC. Tiri ipapo totarisa kuti zvakataurwa nevanhu izvi vakataura zvinovaka musangano ndavapi, zvinodzosera musangano mashure ndezvipoo zvakare. Asi komiti iyoyi ichaisa ripoti yayo kunational executive. National executive yoongorora zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti zvizvo here zvakabva kuwanhu zvemachokwadi. Saka tiri kufungidzira kuti panational executive tichange tiine report yezvakabva kuvanhu uyezve report yekuti komiti iyi inopa recommendation yekuti kudii.
Munguva yaiunganidzwa pfungwa dzevanhu pakatobudawo kugunun'una kwakanga kuchibva mune mamwe matunhu pamusoro pezvimwe zvinonzi zviri kutarisirwa kuiswa mubumbiro remitemo zvakaita sekubvisa masimba emunyori mukuru nezvimwe zvakadaro. Muri kubata sei nyaya iyoyi?
Zvese izvozvo tichazviongorora tozvizeya seutungamiri panenge paiswa report iyoyo. Hongu vanhu vazhinji vakataura, vamwe vachitaura izvi, vamwe vachitaurawo izvi. Asi chatinge taakuzotarisisa chakakosha-kosha ndechekuti vanhu ruzhinji rwakati kudii, ndiyo number one. Chechipiri zvakare, chinowaka musangano wedu, chinoita kuti tirambe takabatana chii, uyezve chinoita kuti bato redu risazopatsanurana zvakare sezvarakaita pama-two occasions arakapatsanura nepakati. Asi chakanyanya kukosha-kosha ndechekuti tinoda kutarisa zvido zvevanhu veMDC uyezve tichinanga zvakare kuti chinonyanya kuita kuti musangano wedu unyanye kusimba ndechipi chacho.
Makambozivisawo zvakanga zvabva mune mamwe matunhu matatu mana akanga ataura nekomiti. Ko, zvakazobvawo mune mamwe matunhu akanga asara, zvii zvakabuda?
Pakabuda zvakawanda-wanda zvakabuda kumatunhu akasiyana-siyana, vamwe vachitaura izvi, vamwe vachitaurawo izvi. Asi takawirirana kuti ndichazoburisa zvakabuda kumatunhu ese tapedza musangano wenational executive uchaitwa apo pachapihwa zvakabuda muvanhu. Ndipo pandichaburitsa zvese zvakataurwa nedunhu rimwe narimwe kusvika ese ari 12, 12.
Iyo komiti yakanga iine mukanawo here wekuramba kutambira zvimwe zvaibvawo muvanhu?
Akwete, komiti haina simba rekuramba chinhu. Zvabva kuvanhu zvinofanira kurekodwa. Ndokusaka komiti iyi yaisenzesa mavhidhiyo, yaisenzesa matape rekoda pamwe chete nekunyora iyo pachawo kuitira kuti kana paine kupokana kwekuti vanhu vakati kudii, tinongoenda pavhidhiyo inoratidza kuti vanhu vaiti kudii.